Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi mangwana chishanu kuti gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report ridzewe. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanosunungurwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi nechishanu chino nenguva dza9 mangwanani wekuzeya gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report. Gwaro iri rakasvitswa kumutungamiri wenyika svondo rapera nasachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba, asi nhengo dzeparamende dzakanga dzatove pazororo mushure mekuvharwa kweparamende musi wa20 zvita. Asi nhengo idzi dzakaziviswa kuti dzichange dzichipinda mumusangano uyu dziri pamadande mutande nekuda kwedambudziko rekugara muguta reHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanokokera nhengo dzeZANPF muparamende vapupurai togarepi.
Ndingati musangano uriko neFriday ndokuti tigamuchire gwaro rakabva kuZeki. Isu sama member of parliament zvikuru ndichitaura ndakamiririra veZANPF. Hatina chatingati chingaita kuti tirirambe nokuti hatisati tarivona. Uye pfungwa dzedu hadzidi kumanyamberi kuti chakaitwa navanhu vanoruzivo kudaro chingava chakashata kana chakashatira rwendo rwatiri kufamba rwemaelections. Saka isu tinonotambira gwaro iri mwoyo yedu nepfungwa dzedu namaziso edu. Takangovhurika tichingovimba kuti chakaitwa chakaitwa kuti kana toita maelection zvinge zvakatinakira, uye tazadzisa mutemo wenyika unoti nenguva yakati tinofanira kunge tichiinda kundodimbura dimbura mawadzi namaconstituency takanangana nesarudzo.
Saka separamende vatogarepi, zvii zvamunotarisirwa kuti munge muchiita negwaro iri?
Avo vakaita basa ravo rinofanira kuuya kuparamendi. Infact vakaenda naro kuna purezidendi, zvino rauya kuparamendi, parliamendi yoona. Isu tonyorawo ripoti yedu yokuti zvataona zvakanaka, zvataona zvinoda kugadzirwa ndezvakati, zvataona zvakatinakira mudhokumendi separamendi, then toridzosera kuna purezidendi roita mastages anenge asara. Saka pari zvino hatina dzimwe pfungwa vajonga pane ripoti inobva kuSeki.
Tiri kunzwawo kuti nhengo dzichange dzichizeya gwaro iri dziri pamadande mutande dzisiri muparamende. Munoti nedanho irori?
Zvamunoziva imi mahotera iwawa haisi nyaya yekungobhadhara chete, asi kuti inguva yokuti vanhu vazhinji vakabva kune dzimwe nyika vazere mumahotera medu imomu. Saka pamwe zvinozogozha kuti toti mamembers auye votambura pokurara vodini vodini. Saka navamwewo vanotipa mamwe maservices akaita sana fuel, nguva yeholiday fuel yakashanda yakawanda vanenge vainevo, zvinovagozhera kuti vape mamembers mafuels avo kuti vadzokere munzvimbo dzavanenge vabva. Saka takatarisa kuti zvose izvozvezvo tikazvibatanidza tikati mamembers auye tichizotambira dhokumendi vakauya fizikali, zvinogona kutipa dambudziko mamembers otadza kudzokera nenguva iyo vachida kudzokera kumuri dzavo. Nguva inodiwa zvakare yokuti tigamuchire ripoti haimbodariki kana 30 minutes. Saka kuti munhu abve kwese kwandiobva kwagutuko kana kubva kuchiredzi kana kubva kubhinga ongo ya waita 30 minutes. Nukuta hapana zunota uro. Minister unongo tikamuchitza. Kutindio ripoti richiri ongoro hai.
Saka mchazoa na mwe musiri wa mchange mchigara pasi mchezea gwaro hili.
Ma member saka rivere nga mwe nunge kwa hari. Ticha wana zua richata uruwa nichishanu patini ngita sangana. Rukuti munu wese achivu ya manji. Achizota ura mawonere aki e ripoti ya tinga di debate. So debate ye ma members the parliament is coming and every member will be given an opportunity to debate the report.
Mukokeri we nango ze ZANPF mudarere paramende vapupura ito garepi variparu nare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Jonga, abatao mukokeri we nango ze Citizens Coalition for Change mparamende vaprospa mseyami kujitinzo wewe pamire batorao panyaya iyi.
Takatarisana nenyaya ye msangano wadai dzirwawo kuti tinge tichisangana musi wechishanu musi wa 6 January na 9 o'clock parliament tichaita kuti tinge tiri panzvimbo ipapo nema members of parliament se CCC tichange tiripo takabatana nevamwe vema political party sedare re parliament nenyaya kuti msangano uyo wadai dzirwa zvechimbi chimbi madaidzirwa awaita zvakaringana nezvinotaura bumbiro takatarisana nenyaya dzekugurwa kwematunhu nemazuva anofanira kunge achiitwa nedare reparlamenti kana richinge rapihwa nyaya iyi dare iri. Saka tichaenda totarisana nenyaya iyi nekuti apa musi wechishanu tiri kungopirwa report kuti inge yava kuparlamenti.
Saka munokwanisa here kuzeya gwaro iri nezuva rimwe chete iroro?
Kana ripoti ichinge yapiwa, pane nyaya yekuti tichapiwa mukana wekuti tinge tichikwanisa kunzwisisa ripoti iyi, kuitarisa, kuiwerenga, kunyatsa kuinzwisisa zvakakwana, tichapiwa mukana. Then tadaro, iyo parliament yakatarisana nedare reparliament reSRC, yakagadzira yatinoti ad hoc committee. Nyaya yead hoc committee ndeyekuti ichagara pasi yotarisa futi ripoti kuti yakamira sei. Youya yonopa ripoti kuma members of parliament ese kuti anga achizwa ripoti yavo yavachange vachiuya nayo kudare. Asi zvakanyadaro isusu tinenge tiine mukana wekuti tinge tichitarisa ripoti umwe naumwe nekupiwa mukana wekuti unge uchitaura pfungwa dzako dzaunenge uchiona panyaya iyi.
Sebato re Citizens Coalition for Change muchange muchitambira here kana kuramba gwaro iri.
Munofanira kuzwisisa kuti isusu atisi ma independent MP. Tiri ma MPs ane bato, bato redu rinonzi CCC rinotungamirwa na advocate Nelson Chamisa. Saka tinogara pasi se caucus. Tagara pasi se caucus totarisa kuti ripoti nezviga zvatakatarisirawo isusu semusangano iri kuwirirana papi, tiri kutadza kuwirirana papi, tingaita kuti zvigadziriswe papi patinenge tichitaura patichapiwa mukana kudare reparlamenti. Ndozvatichaita saizvozvo. Then tadaro tochipa mutongo wedu isusu takagara pasi sekokasi kuti chii chatinowirirana kuti ripoti inofanira kunge yakamira sei. Tinoigamuchira here? Hatiigamuchiri here? Izvi zvese zvichange zvichigurwa necaucus. Takagara pasi neutungamiriri hwedu.
Tiri kunzwa kuti nhengo dzichange dzichizeya gwaro iri dziri pamadande mutande dzisiri muparamende. Munoti nedanho irori?
Nyaya yevirtual inyaya yakaoma zvakanyanya nekuti zvinezvi munyika medu network iri kunetsa. Saka kunetsa kunoita network, ma MP edu anogara nzvimbo dzakasiyana-siyana. Nzvimbo zhinji network iri kunetsa. Kunyanya-nyanya network inoita kuti munhu ange achitaura ari padande mutande apa. Saka tinotarisira kuti tichaita kuti musi wechishanu nekuti panenge pane machief whips vemapati ese nemamembers akaselectwa iad hoc committee kuti vange vari mudare. Tichasimudza nyaya iyi kuti tine dambudziko renetwork. Saka ipapo panofanira kuti patarisiswe.
Mukokeri wenhango dzeZANPF mudare reparamende vapupura itogarepi Avo vange vari mukokeri wenhengo dzeCitizens Coalition for Change muparamende vaProsper Mutsayami vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova meya weguta reHarare uye vari kanzura weward 27 muHarare makare vaHebert Gomba vakasunungurwa nemapurisa mushure mokusungwa nezuro vachipomerwa mhosva yokugadzirisa zvirongwa zvezvibhorani nezvimwe zvebudiriro kune vavanomiririra gore rapera. VaGomba vakasungwa kazhinji vachipomerwa mhosva dzeuori dzakasiyana siyana. Tabata vaGomba kuti tunze zvakaitika.
Tingati kubva muna July tangati chishanda semusha wandotungamira wa 27 kuti tigadzise matambudziko emvura anovanga achinetsa vagari July 2022. Tafamba udaro takakwanisa kubudirirawo kuengage amani shamwari from the Chinese embassy to be able to help us kuti tinge tichiwana mvura. So vakatipa mabhohosi 5 masolar powered. So mukushanda imomo navo takatanga basa iri muna November tikashanda zvakanyanya. Pakushanda ipapo taingowa na matambudziko basa redu richiiswa politics tichivingwa nevamwe vaizviti vanobva kumaofisi ekumusoro vachida kumisa project vachitipa mainstructions akasiyana siyana ataingoteerera tisingateedzeri. Saka basa razopera takawirirana nevatanga tichishanda navo kuti vanouya paground toita handover kucommunity. Community wane mvura. Tanga takatarisa kuti mwaka uno unowanzonetsa typhoid necholera. Saka papa nenidhi yekuti tinge tichiita basa iri. Takatarisa kuti tiri kuda kubatsira vanhu vedu.
VaGomba, hurumende yaitii nebasa renyu? Yaibvumirana nekubatsira uku kwamakanga muchiedza kuita here?
Mukuda kubatsira imomo ndoo takanyora tsamba ndakatoinyora ndirini kuti iende kuSouthton provincial police office kuti vatipe mvumo. Mukuda kupuwa mvumo imomo ndopaita dambudziko rekuti tsamba takanyora musi wa27 December. Saka nezuro musi wa3 ndakatuma nhumwa ikoko kunoti tipewo kuswera zuro ndakatuma nhumwa kuti tipewo mhinduro yedu. Zvikanzi aiwa Monday kenge riri zuva ranga riri holiday hatirakwanisa kunge tichini tichitaipa tsamba yenyu. Saka imimi endai munoita basa. Kana maita basa isusu tiri kuya ikoko since tiri semapurisa vamwe chete achakuchengetedzai. Muuya vanouya netsamba yedu. Saka pavanouya vanobva vanguya netsamba yedu yemvumo. So isusu taorganiza takabva taita basa taunganidza zvaidikwa zvese. 10 o'clock dzakwana zuva nezuro tichitita kuita event yedu. Mapurisa mamwe akasvika tikakurukura nawo.
Iwo mapurisa akanga achidei uye vakati kwamuri?
Vakatibvunza zvatibvunza tikati tikavapindura tikashanda tese zvakanaka. Papa story nadambudziko ndopatakatanga event yedu. Ini ndandakamirira musha vakatibatsira from the Chinese embassy vanga vakamirawo. Councillor Stenman inga vanga vakamirira City of Harare. Saka programu yatanga ndikapa speech vamwe vakataurawo vamwe vakataurawo. From there ndo pakazoya shoko rekuti misai programu muudze vanhu vadispese. Pane zvidiki zvisina kuzogadzirisika zvinoda kugadzirwa between the embassy and my state institutions. Zvadaro ndisati ndakwanisa kupindura ndakabva ndadeedzwa futi kuseri ndikabva ndatanga kunzi wasungwa toenda kuGlenora Police. Sandaenda kuGlenora Police ndopatakagara maawasa takagara kusvika ndazorilisiwa. Ndozvakaitika maringe nepurogiramu yamanga muchibvunza. Ndinongotenda vanhu vemuGlenora, tenda muna Mato ibasa ndozvarinoita maita.
avo vange vari vayamba vameya vekuta reHarare uye vari kanzura uye ward 27 muHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi imwe zvechikafu inoti Zimbabwe inofanirwa kuteerera yambiro dzose dzainopiwa nemasangano anobetsera nezvekudya nekuti nyaya yezvechikafu haina kumira zvakanaka. Nyanzvi imwe zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChild Care, Reverend Forbes Matonga, vanoti sekuyambirwa kwakaitwa nemasangano akaita seWorld Food Program neFuseNet nemamwe panguva ino ndipo panoshaya vanhu zvekudya zvakakwana nekuti vanenge vasisina zvekudya mumatura. Vanoti kudzika kwemihoro yevashandi kunobata vari kumadhorobha nevari kumaruwa, naizvozvo hurumende inofanirwa kuteerera yambiro dzainopiwa nenyanzvi dzezvechikafu. World Food Program yakatoyambira kuti muZimbabwe vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere kana kuti 5.8 million vanoda kubetserwa nechikafu. Ngatinzwei hurukuro yataita naReverend Matonga.
Kune vanoteera mwaka wezvekudya yatinoti food aid season, chokwadi nguva inei ndiyo inova peak yenzara nepamusana pekuti vanhu vanenge vasisina zvavainazvo mumatura uyezve mudziminda munenge musati maane chinhu. Saka nguva yaDisemba kuenda kunobuda muna February ndiyo yatinoti peak yenzara. Apo vanhu vanenge vasina chekubata hongu apo nepapo pangadai paakubudawo tuderere netumwe twakadaro, asi zvekudya chaizvo zviri solid panenge pasina zvakawanda mumatura evanhu. Saka tinodaira kuti projection iri kubva kuFuseNet iyo pamwe chete nana WFP inofanira kunge iri accurate yekuti manamba evanhu anenge waakuda zvekudya anenge ati kwirei kupfuura zvaanenge akaita pamwe medzi yapfuura.
Chii chamuri kuyambira apa mufundisi Matonga? Izvi zvinonyatsorevei?
Zvazvinotaura vawande ndizvozvo zvekuti tinofanira kugadzirira zvakasimba panguva inei, kudayira kuti dene kuri kunzi matura edu akadai nana GMB vanenge vaine zvavakachengetera vanhu, ndo nguva yavanenge vaakutanga kuchipa vanhu. Nekuti even vanhu vanenge vachipanana pachavo mumamisha vanenge vaakutyira kuti hatingakwanise kuchigovera chibageji nekuti season yatiri inei hapana taani confidence yekuti ichanaya zvakanaka here kana kuti mvura ichawandisa kana kuti inoita shoma. Saka vanenge vaine chekudya mumamisha umu havachakwanisa kugoverana nevamwe nekuti vaakutotarisira zvemwaka unoteera. Vanhu vanozoti pava paya vaona kuti February chibage chavo chaakuragidza kuti aiwa chapa chinosvika, unoona vanhu vaakutanga havo kuti kana vaine chimwe chiri extra vanotanga kuchitengesa kune vamwe kana kuti kuchipa kune vamwe. Saka ndinodaira kuti ichokwadi chamuri kutaura chekuti chiri kutaurwa mumanewspaper nekuda kweFuseNet chekuti nguva inei vanhu vanenge vasisina zvekudya mudzimba dzavo. Zvichitarisirwawo zvekare nyaya iyoyo yekuti maincomes evanhu ichokwadi kuti akadzika kunyanyanyanya kune vaya vanenge vachitambira nelocal currency kana kuti hatinoti Zim dollar. Zvinovaremera kuti vazosandura mari iyoyo vachienda kotenga munenge muchidiwa maUS dollar. Kana dai mukanzi muri kudiwa maZimbabwe dollar acho, marets anenge achisenzeswa anouraya mutengi, haaite kuti mutengi azokwanisa kunyatsokuwana. Saka mari yaanokwanisa kuwana kuti aende pane inonzi poverty bottom line iyai haizobudi. Unoona kuti vanhu vazhinji vanoramba vakadzvinyirirwa vari pasi pepoverty bottom line nenyaya yekuda kwemaexchange rates ariko. Saka muri kuona kuti kune shishi revashandi rekuti mushandi wega wega anenge ari kuti aiwa dai zvaibvira tatongotambira idari maUS acho pashaye zvipfukuto zvinodyika income yavo nenyaya yekuda kwemaexchange rates. Ndo maonera andiri kuita vahwande.
Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChild Care, mufundisi Forbes Matonga vari muHarare neStudio 7. Chombo tarisa ziri mu mapepa nau anasi. Mu Newsday darere High Court raka ramba zvakare kupava Job Sikala mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibvakumba. Vasikala vava nemazuva mazana maviri vakavharirwa vakamirira kutongwa mhosva yavanopomerwa yekukonzera mhirizhonga mushure mukupondwa kwaMo Blessing Ali mwedzi mitanhatu yapfuura. Munewsday makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa vanoti vachagadziridza ukama nemapazi emauto nemapurisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachamisa vanoti hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuita zvematongero enyika, vachiti vachasimudzira, vachachengetedza nekushanda nevarume nevakadzi vemauto nemapurisa. Mukroniko, sangano Recibo Protection Unit riri kuyambira kuti vanhu vangwarire sezvo kuchitarisirwa kuti mvura zhinji ichanaya kusvika musi wesvondo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ziyambe, ishai Mwari vaziyambe. Kana chiri chokwadi kuti muri mu7th day Adventist chai chai, sangano rinomusarira, ishai Mwari. Musada mari kudarika Mwari vaziyambe. Madhokuta amunoti amunopambiri muchiti kwai tinawo tinawo muzvipatara mumajere. Onyanya kuwanikwa mumajere seiko kuzvipatara kusina madhokuta vanhu vachifa nekushaya madhokuta. Muri kuzama kutaura kuti kudini. Vaziyambe, ishai Mwari vaziyambe. Even madzimai evanhu vari mumapolitician ari muZANU-PF. Seiko vomusika instill ma words of wise. Mubana ava vakaine moyo yakasindi mara yakaipa kudai. Vajobhusikala munzwiri urombo vanhu makaita seko imimi. Vanyanya kuita sei vajobhusikala vamuramba vari mwari mujere zvechokwadi. Chii chanyanya kunetsa?
Ya, basa rehurumende ndiri kuona kuti mutemo watevedzegwa here munyika. Saka pakusungwa kwavasikala kusvika panguva ino vari mujere vasina kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zvinoratidza kuti kuchorwa kwemutemo. Hurumende yaifanira kupindira pakuchorwa kwemutemo kunyangwe ichifanira kunge isina divira yakarerekera. Inofanira kupindira panyaya dzemutemo wehurumende. Kana mutemo ukachorwa nematare, hurumende inofanira kupindira. Saka zvinoratidza kuti hurumende iri kusapota matare zvari kuita, nokuti matare ari kuchora mutemo. Zvinhu zvichiitika zvinoratidza kuti hurumende iripo. Kana yanga ichinzi haina chokuita nematare, yaifanira kuva nechokuita nematare kana ichityora mutemo. Saka kusotendedza mutemo uchorwa vachichozvitendera zvinoratidza kuti ivo vandozvisapota zviitike seizvozvo. Inongova nyaya yepolitics yekusungwa kwavasikala.
Takazvitarisa tingati delimitation chii chainetsa ko, chii chainetsa, chii chanetsa pane delimitation? Because kana chingoitwa delimitation inongoitwa delimitation zviri pamutemo, zvokuzoti iri kufavha opposition kana kuti iri kufavha chii, zvazobvepi? Because ii nyaya iripo ndeyekungoti delimitation inofanira kutongoitwa whether what or not. Hatingambodzokori kudzoka kudelimitation kushandisa maprocesi ya2018. Anofanira kutoshandiswa igore rinoiri. Vari kuda kutebhura, handiri kutebhurwa musi wa7 mupariamendi.
Vakorokotoka egore dzvaku ZANU-PF uko. Aiwa haziyambi nyama dzako tadzihwa waedza kujustifya utsinye wamuri kuitira Job Sikala. Then tobva ipapo toti aiwa wingidhii ngaasiwa akadaro vidwi muimbi wedu uyu. Tinomuda akadaro, regai aimbe amutaure meseji yake sezvairi. Inguva vedu we hazvi kunyange ukazvichengetera mudundundu unongoramba unongowanikwa watanga kungozviimba. Saka ndozvazviri, regai vaimbi vaimbe zvavanoda, kwete zviri kwai yeye anofanira kubhaniwa, anofanira kudai. Aiwa hatingashandika tichidaro zvinai vedu we, regai aimbe. Vana mapfumu wani nevamwe vadhara vedu vakudhara vaingoimba wani nziyo dzechimurenga. Ndo chimurenga chacho ichochocho. Munhu ane kodzero yekuimba zvaanenge ahwa mumwe make. Anofanira kuita speak for the poor. Regai ataurire varombo nevasina mahwi. Regai avataurire, ndo basa ravo vaimbi, kwete kurumbidzwa zvinzi kwai agona yasina nevaimbi venyu vanokunyepira.
Kazwai pachirongwa icho chakanakira vanhu vese kuti vazive chokwadi chiri kuitika muZimbabwe nenyika dzakatitenderedza. vanhu vari kudya mari ndevambomira kutitira noisi vana ziyambi ziyambi ava anotafadza mugwadi bhozi vari kudya mari havangatiudzi kuti munhu ari musungwa haachina kodzero dzake dzese dzatogwa une right to medication une right to medical field une right to social field une right to spiritual field une right kungowo munhu anorarama kana vachiti isusu tine madoctors edu muchipatara tine chichi mapsychologist edu muchipatara asi vamwe vakuru venyika vanombonzikwa vachitaura kuti we have captured everything judiciary ndeyedu tisu mapurisa tisu zinara tisu zideko tisu then you won't understand kuti chii chiri kunyatsa kuitika because vanoti uku vanoruma uku vanofuridzira uku vanoruma uku vanofuridzira wedu job scala nemagarira aita muchipatara umu takuti chipatara haisi prison it's now a hospital because vari kurwara chii chatiri kuita mbavha dzatorova munhu dzikareurura dzine bheiri izvo dziri kubuda pake uyu wadi edwei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reUnited Nations Security Council riri kutarisirwa kuzeya nyaya yekushanya kwegurukota reIsrael rinoona nezvemapurisa svondo rino vachishanyira nzvimbo dzinoyera dziri muguta reJerusalem paramende yeAmerica ichasangana zvakare nhasi masikati kuti isarudze mutauriri mutsva weparamende mushure mekutadza kuita izvi kwemazuva maviri vanotarisirwa kuva mutauriri weparamende iyi vakevin McCarthy verepublican party vari kutadza kuwana mavhoti anodiwa kuti vave mutauriri weparamende iyi kanomwe kwose vamacarthy vakatadza kuwana mavhoti akakwana naizvozvo nhengo dzeparamende idzi dzichasangana masikati ano kuti dziedze zvakare kusarudza mutauriri weparamende sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi mangwana chishanu nenguva dza9:00 mangwanani kuti gwaro rekutarwa kwematunhu redelimitation report rizeyewe vaimbova meya weguta reHarare vaherbert gomba vanosunungurwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindabele